Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 15 Chivabvu 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Rwanda neZimbabwe inyika dzinoryidzana uye nyika dzinowirirana. Tiri kuzviona kuti muna 2019 muRwanda yakaita embassy yayo muno muHarare, Zimbabwe ichiita eyi vane embassy kuKigali.
Musangano wechipiri wekudyidzana weZimbabwe Rwanda Joint Permanent Commission on Cooperation JPCC wotanga muHarare nhasi.
Anenge atsauka ipapo ngaatarisane nemutemo wenyika, nekuti se zvatiri kuona zvakaitika kuKenya izvi, munhu akakodzera kuti atongwe nekutaekuvaisa paakaita.
Huwandu hwevanhu vafa kusvika pari zvino kuKenya mukutsanya kusvika vafa kwaitwa nevekereke yeGood News International Church wasvika pamazana maviri nemumwe chete. Bato rinopikisa kuSouth Africa reEFF raburitsa gwaro rekuti mumiririri weAmerica munyika iyi vaRuben Bridgetti vanofanira kudzingwa nechikonzero chekupindira munyaya dzezvematongerwo enyika iyi. Musangano wechipiri wekudyidzana pakati peRwanda neZimbabwe, kana kuti Joint Permanent Commission on Cooperation JPCC, uri kutarisirwa kutanga muHarare nhasi mangwanani ano. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika pamwe nekutengeserana rakazivisa kuti musangano uyu unoratidza kukura kwehukama pakati penyika mbiri idzi. Rwanda iri kutungamirirwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Vincent Buruta, uye chikwata chavo chinosanganisira mamwe makurukota ehurumende. Musangano wekutanga weZimbabwe Rwanda JPCC wakaitwa muna kurume 2021 pakanyoreranwa zvibvumirano zvakawanda. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wesangano reUnderhill Corporate Solutions kuCape Town, South Africa, Dr. Edima Hembe, kuti tinzwewo maonero avo.
Rwanda neZimbabwe inyika dzinoryidzana uye nyika dzinowirirana. Tiri kuzviona kuti muna 2019 muRwanda yakaita embassy yayo muno muHarare, tikazviona zvegore rimwe iroro Zimbabwe ichiita eyi vane embassy kuKigali. Sazvinoreva kuti nyika idzi dzinoryidzana uye dzinowirirana. Chechipiri ndinoonawo kuti panyaya yeupfumi hwenyika, Rwanda ikonomi yayo yakakura kubva 8.5 to 11% pamakore maviri apfuura, ichinyanya kunyanya kusimbiswa netourism. Asi inenge ine yakaita challenge nenyaya yechikafu. Mutengo wechikafu kuRwanda wakanga wakakwira zvakanyanyisa. Pamakore iwawo apfuura maviri ava, Zimbabwe ine upfumi hwayo hwakakwira ne 3.4% to 8.5%. Zvinoreva kuti Rwanda iri upfumi hweRwanda huri kukura nekukasira kudarika upfumi hwemuZimbabwe. Asi pano kuwirirana kuti kana nyika mbiri idzi kana kufambidzana zvakanaka, zvinotarisirwa kuti Rwanda iwanewo zvinowana kubva kuZimbabwe, Zimbabwe ichiwanawo zvinowana kubva kuRwanda.
Kudyidzana kweZimbabwe neRwanda kubvawo kare kusvika pari nhasi zvakamira sei? Zvii zvinotengwa neRwanda kuZimbabwe? Zvii zvingatengwawo neZimbabwe kubva kuRwanda?
Kana tichitarisa kudyidzana kwenyika, tinonyanya kutarisa yavanoti international trade, zvinoreva kutengeserana pakati penyika. Saka kana takatarisa Rwanda neZimbabwe, tinoona kuti Zimbabwe gore ra2021 pane mastatistics tinawo yakatengesa kuRwanda zvinhu zvinokwana $693,000, Rwanda weka tengesera Zimbabwe zvinhu zvinokwana 229,000 US dollars. Zvinoreva kuti Rwanda yakatengesera Zimbabwe zvishoma kudarika zvakatengeswa neZimbabwe kuRwanda. Ya saka which means tenga taa kuti Zimbabwe ine trade surplus kana zvidzirane neRwanda. Asivo tikatika tarisisa kuti chii chinonyanya kutengwa neRwanda kubva kuZimbabwe. Tiri kuona kuti makore mashoma shoma apfuura aya Rwanda yanga ichitenga maelectrical cables zvemagetsi, yanga ichitenga futi tinoti tobacco fosha, yanga ichitenga futi maplastic products. Kana taka kutaka kutarisawo zvinotengwa neZimbabwe kubva kuRwanda, zvakanyanya kuita zvekofi nezvimwe zvinodyiwavo zvinotengwa zvichibva kuRwanda.
Zvibvumirano zvinosainiranwa izvi nenyika dzemuAfrica tichitarisisa hedu zvimwe zviripo pakati peZimbabwe neRwanda izvi zvine zvazvaburitsa here kubva kumashure uko? Tarisiro ndedzipi kuenda kumberi?
Zvibvumirano zvetiri kuona zvinosaichiri kusainwa ichi pakati peZimbabwe neRwanda, yavanotiwo mabilateral relations, akakosha chaizvo kuti nyika dzinatsokudyidzana uye dzitengeserane zvakanaka. Sezvandataura pamusoro apa kuti Zimbabwe neRwanda tiri kuona kuti kudyidzana kwazvo nokutengeserana kwazvo zviri kunyanya kuwedzera. Saka zvinoreva kuti kana vakasainirana zvibvumirano zvavari kusainirana kutotarisira kuti zvinyanye kuendera mberi. Chechipiri, ndiri kuona zvekuti Zimbabwe neRwanda vane zvavakanyanya kutarisira tarisira. Chokutanga vakanyanya kutarisira kuti paiti kudyidzana nenyaya yechi yeagriculture zvokurima izvi. Asizve parika kumwe kudyidzana kwandiri kuona kuri kuda Rwanda muZimbabwe kunova kwavanoti exchange of educational personnel, kureva kuti pachangoita kuti paite maticha eZimbabwe anokwanisawo kundoisa ruzivo rwavo Rwanda. Zvinoreva kuti Rwanda inenge yava kudii kubatsirikana nokuwana maticha. Pane nyaya futi zvemakombiuta iri vanoti ICT inotarisirwa kuti Rwanda inogona kubatsirawo Zimbabwe. Nenyaya yetourism kudyidzana pouku kunokurudzirwa chaizvo nokuti zvinoita kuti upfumi hwedu huindirire mberi senyika dzakabatana.
Avo vange vari nyanzvi yezveupfumi vari mukuru vesangano reUnderhill Corporate Solutions kuCape Town, South Africa, Dr. Edi Mahembe, vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Uwandu hwevanhu vafa kusvikira pari zvino kuKenya mukutsanya kwaiitwa nevekereke yeGood News International Church wasvika pamazana maviri nemumwe chete kana kuti 201. Izvi zvinotevera kuwanikwa kwemimwe mitumbi makumi maviri nemiviri nemusi wemugovera musango reShakahola Forest. Mukuru wemapurisa mudunhu reShakahola, Amai Roda Onyacha, vakaudza vatori venhau kuti vari kuenderera mberi nekutsvaga mitumbi yevamwe vakatsanya kusvika vafa. Mukuru wekereke yeGood News International Church, vaPaul McKenzie, avo vari mumaoko emapurisa, vanonzi vakati vatendi vemukereke yavo vatsanye nekuzvinyima zvekudya ivo nemhuri dzavo kuti vagone kuenda kudenga, vachiti nyika yaizoguma musi wa15 mwedzi wakapera. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata muongorori wezvezvitendero vari mukuru wekereke yeHis Grace Ministries, Apostle Martin Matinenga, kuti tinzwewo mafungiro avo.
Akatarisa nyaya inoshumisa zvakadai yakaitika kuKenya iyi, nhasi ndipo pataa kuchiona kuti iyi yanga isiri kereke yaishe Jesu Kristu. Iyi yanga isiri kereke yakamirira zvokwadi yaMwari. Pane kumwewo kubata kwavanga vachiita nekuti kunze ranga riri neunhuwayo, asi mukati yanga iri nhumi muparasi. Kwozosangana netsaona dzakaita saidzodzi, zvodzokazve zvaakusvibisa kereke. Asi ndichiri kupindurai mukoma Evans, kune kereke yaJesu yakazara uye yakamirira uchokwadi hwerudo rwaMwari, uchokwadi hwenyasha dzaMwari, uchokwadi hwekutendeka kwaMwari. Chechi irikozo chinowanikwa mairi uponeso. Asi kune kereke zhinji dzekuti dzikatariswa mukuranhasi nemucherekedzo watinenge dzakapfeka, zvikananganidzwa muchaona kuti muri kunamatwa munhu hakusinamatwa mwari muri kutsvagwa zvinobatwa zvemaoko zvingaitise mari asi hamusi kuitwa zvekuti mwari vanamate vakuru
mabata nhau yakakura ipapo pakunyengedzwapo nepakutendedzwapo chinozopawo vanhu kuti vateerere pavanenge vachinyengedzwa kudai vobvuma kuti zvakadai zvinogona kuitika chii
kazhinji vanhu vanodzinganisana ne chatingati chiporofita kutsanangudza kwangu ndinochibudisa chisiri chiporofita kana takatarisa chiporofita chechokwadi chinobva kuna mweya mutsvene nekuti chiporofita chamweya mutsvene chinonongedzera pana Ishe Jesu Kristu ndosaka kana munhu aporofitwa chinouya paari inonzi edification pachirungu kunouya comfort pachirungu uye panouya inonzi instruction into ministry kana chiprofita chaitwa ndizvo zvinhu zvitatu zvinoonekwa kumunhu kana kukereke asi tine chiprofita chinotaura zvebhora tine chiprofita chiprofita chinotaura zvekuguma kwenyika nezvimwe zvese zvese zvatiri kuona zviri kuitwa mukati memazuva ano chimwe chinoteerwa nevanhu minana masaramusi anenge achiitwa kuti paitwa masaramusi erudzi vanhu vodzinganisana naizvozvo nekuti vanhu vanenge vakapfekedzwa pfungwa dzenyika dzisiri pfungwa dzedenga
iwo mutemo weshoko ramwari neiyo mitemo yenyika dzinotonga panyika pano dzinenge dzichitiwo kudini nezvinhu zvakadai kana zvichiitika
kana munhu achinge atsauka kubva pakutanga nekutumwa kunoita kuti tiende tinodzidzisa vanhu inonzi naEphesians chapter 4 verse 11 akaita vaprofita akaita maapostori mapastors vavhangeri kuti vadzidzise vanhu equipping the saints for the work of the ministry anenge atsauka ipapo ngaatarisane nemutemo wenyika nekuti sezvatiri kuona zvakaitika kukenya izvi munhu akakodzera kuti atongwe nekuda kwekuurayisa kwaakaita vanhu vese vatiri kuona vane upenyu hwakapararava nekuti akatsauka pazvokwadi yebhaibheri akateedzera mafungiro nemuitiro wake wakakonzeresa rufu rwevanhu naizvozvo anokodzera kuti asungwe haasi mumwe wevanhu wepatetereke munhu akazvinungira nekauti yake naizvozvo akafanira kuti asangane nemutongo unokodzera
avo vange vari muongorori wezvezvitendero vari mukuru wekereke yeHis Grace Ministries Apostle Martin Matinenga vari parunhare kuPretoria neStudio 7. Commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission ZEC iri kukoka masangano akazvimirira pamwe nemakereke nevamwe vanoda kudzidzisa vanhu nezvesarudzo kuti vaendese magwaro avo sarudzo dzisati dzaitwa. Masangano anofanirwa kushandisa zvinyorwa zvakatenderwa uye haafaniri kutora divi munyaya dzezvematongerwo enyika. Vanonziwa havafaniri kubhadharisa vanhu mari mukuita basa ravo. Basa redzidzo rinoitirwa kusimbisa urongwa hweutongo hwejekerere. Mugwaro ravatura vakafanobata chigaro chemukuru anoona nezvesarudzo muzek vasimbarashe tongai vanoti vanoda kudzidzisa vavhoti kusanganisira vakambopiwa basa iri vanofanira kunyorera kuzek musi wa19 Chivabvu usati wadarika. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mubepa nawo reChronicle mune nyaya yekuti chirongwa chekuedza kutsvaga nzira dzekugadzirisa dambudziko rezvikwereti zveZimbabwe chiri kufamba zvakanaka. Nhasi muHarare mune musangano wehurumende wakaneva yakakwereta mari pamwe nevane masangano anobatsira munyaya dzebudiriro nekukweretesa mari nyika dzepasi rino. Vari kutungamira urongwa hwekuti Zimbabwe igadzirise nyaya dzezvikwereti vanove vaimbove mutungamiri weMozambique vaJoachim Chisano pamwe nemutungamiri weAfrican Development Bank Dr. Akinumi Adesina vakaita musangano nezvenyaya iyi nezuro kuState House nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Mubepanau renew Zimbabwe mune nyaya yekuti vakuru vesangano reCatholic Commission for Justice and Peace in Zimbabwe CCJPZ vari kukurudzirwa kuti vashande nevese vane chekuita nenyaya yekukurudzira kugarisana murunyararo munyika dziri kuchamhembe kweAfrica. Mumwe wevapinda mumusangano wakaitwa kuzeya nyaya iyi Dr. Wedzerai Nemachena vanoti sezvo nyika yaswedera pedyo nesarudzo vari kukurudzira runyararo uye ibasa remunhu wese kuti vose vane chekuita nesarudzo vanofanirwa kushanda pamwe chete. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Studio makadiko apo. Aiwa isiti ufara zvedu. Tirikungoshamidzika nehurumende yedu yeZimbabwe iyi. Nevatauriri vehurumende. Maspokesperson ehurumende. Anotaura seanenge akatsika kuti. Mugwadi anotaura chiko anoreveko kana chiti manesi ngasi yebasa asagimwikiriya chirudzichi izvo chofu anongo kuti pane munhu here ane dungu rake ringada kuudzigwa nemunhu rine zhara kana kuti school fees haisi kukwana kana kuti birthday haisi kukwana kana kuti zvauri kuti haisi kukwana kuti kwanzi wapfurirwa nachamisa kana kunaditi nguva imwe yotiuye wapfurirwa nema western countries ndekupi kune western country inodetemaina food iri mudumbu remunhu kuti iko zvino yakwana iko zvino haina kukwana vanhu ngavasarasha murume vachiita seizvozvizvo chokwadi one day mwari achava chinje vana mugwadi ava
pamusoroi vana vatanonoka hwande nevamwe vose vangava vakateerera panguva ino ndinoda kutaura shoko rangu pamusoro penzvimbo iri kuda kutorwa namai Auxillia Mnangagwa iyo yatinodeedza kuti Chambuta. Chambuta inzvimbo yekwedu isu sevanhu verudzi rwechichangare ine nhoroondo yatinoziva nenzvimbo iyoyo, asi kana hurumende yongoerekana yoti inoda kutora kuti ipe mumwe munhu asiri wekudzinza iroro asina chokuitazve nenzvimbo iyoyo kukundikana kwehurumende, hurumende ngaisatora danho rekungobvuta zvinhu zvose zvainongofunga kuti zvive zvayo. Asi kana vabereki vedu vaine muvono vaine njere dzokuti nzvimbo yedu haifani kutorwa, vanhu ngatiregei kuvhotera ZANU-PF yacho munharaunda yeChiredzi vagotigozoona kuti vanotora nzvimbo yeyo sei. Vatsigiri vose vanotsigira ZANU-PF munharaunda yeChiredzi, siyanai nazvo, vasatora zvinowanikwa zvedu, vasaita zvinhu zvokungopamba kurya zvomuyati sorukovo. Ndini wenyu Gandanai Mabhunu.
Mangwanani pastudio mamuka sei? Ini ndakazvitavo tsvakurudzo yangu mupenyu ndikaona kuti vamunoti vapengo vaivo munenge muchiona vachinongwa mabhini havasirivo voga vapengo. Kuna vamwe vana baba vana mai muZimbabwe vapengo. Vana baba vanotonja mumabasa vaipfeka maokisi evhudhi achidzoka achivata umbawo somunhu, asi ari mupengo. Munozviziva here izvozvo kuti hamuzivi? Tinavo vapengo vakadaro, tinavo. Wokuti munhu unoaramba akati teki nezanupiefu uku nebhondi musamba asi unongodindiri wezanupiefu, mari yekubhadhara rendi haana, unongodindiri wezanupiefu. Munhu iwo munomuti ari noma wena. For example, vamwe vakarotiza nyika vakaiona South Africa kuti asi unongodindiri wezanupiefu. Akatoitiza Zimbabwe yacho Mnangagwa akamutiza akauya kuno South Africa kana kuBotswana kupi muZambia ari ikoko unodinimba songa aitwa ini ndiri wezanupiefu yaakatiza ukoko. Saka munoti munhu iyo ari nomoni mupengo. Tine vapengo vakadaro, ndakazonyatsa kuzoona kuti no, kupenga hakuzokundononga mubhini chete. Tinavo vapengo vana mai nana baba vari kungotendera muzvimbo vachitopenga vanoda rubatsiro vanhu vavaya vaya. Nekutote wana sekuru chaswa kwa kwa mbita basa before election mabazira wana wakata siya kutiva funge usawani
Studio 7, Studio 7, magadini, magadini wana baba, magadini, magadini ko aiwa, mruti konera chaezo mruti vura njere, mruti onesa, mruti yadati kufungira No tender, rambaye makadaro, rambaye mchi famba narobora Rambaye narobora benyo Chito onesa Chiziva Chirugitika Chirugita wana mnangabla Waruti mochiranyika, waruti paraza Waruti shaya Kuzi ya kutito uita sve Saka aati no tender Nobodisa, Kamurkita, but that is a day, the tenth, the Gambadana.
Izo Zange Zrifungwa, Zivangela Terere, Zisinei Studio 7, Isuatina, Quatacarekera. Tumirai Mazlianu per WhatsApp number Znoti plus 1-202-465-0318, Muchitu Zazamunofunga, Panejirkui Twika. Tinokukurudzirai kuti mazwi enyu asarebesa kuitira kuti vakawanda vawane mukana wekuburitswa pamhepo. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana kunotyisa kuri kuenderera mberi pakati pehurumende yemauto iri kutungamira muSudan nechimwe chikwata chemauto chakaipandukira cheRapid Support Forces. United Nations inoti vanhu mazana matanhatu nemakumi manomwe nevatanhatu kana kuti 676 vafa muhondo iyi uye vamwe vanodarika zviuru zvishanu kana kuti 5576 vakuvara. Vamwe vanhu zviuru mazana maviri kana kuti 200,000 vaenda muupoteri kune dzimwe nyika. Vamwe zviuru mazana manomwe 700,000 vakasara vasina misha. Vanhu vemuIran vanonzi vatojaira nyaya yekuti vanogara vasina dande mutande zvakaita seinternet sezvo vachigara vakadzimirwa nehurumende. Vakawanda vave kushandisa dzimwe nzira dzisiri pamutemo kuti vaverenge zvinenge zvichiitika pamadande mutande ekuAmerica akarambidzwa akaita seFacebook, Twitter neYouTube. Vakamboratidzira vanhu mushure mekufa kwemumwe mudzimai wechidiki Mahasa Amini ari mumaoko emapurisa, hurumende yaidzima internet kuti vanhu vasakwanise kutaurirana. Hurumende yaIran inoti vanhu vanosvika mamiriyoni makumi masere nemapfumbamwe kana kuti 89 million vave kushandisa madande mutande anobvumirwa munyika. Anoti Sebel, Aita, Rubika neSoroj, asi vamwe vanoti havo vari kushandisa asingatenderwi akaita seVPN, Telegram neWhatsApp kuverenga zvisingabvumirwe nehurumende. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bato rinopikisa kuSouth Africa reEFF raburitsa gwaro rekuti mumiririri weAmerica munyika iyi vaRuben Bridget vanofanira kudzingwa nechikonzero chekupindira munyaya dzezvematongerwo enyika iyi. Izvi zvinotevera mashoko ava Bridget svondo rakapera ekuti South Africa yaive yabatsira Russia nezvombo zvehondo kuti irwise Ukraine. EFF inoti vaBridget vanofanira kurangarira kuti South Africa ine kodzero dzekusarudza wekudyidzana naye kana kuvaka ushamwari zvisinei nekuti America inofungei. Vanoti muzinda weAmerica kuSouth Africa wave kunyanya kutarisisa nyaya dzemuSouth Africa dzisinei nechekuita navo. VaBridget vakazorova nendeshure vakakumbira ruregerero pamashoko avainge vataura, asi America yakati iri kuongorora nyaya iyi ichiti haisi yekutamba nayo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora nezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvavo zvepamusoro zvePhD kuHoward University muAmerica vaKelvin Manduna. Tinzwewo maonero avo.
Ndingati mashoko akataura vaBridget akagumbura vakawanda. Hurumende yakagumbuka mapato eopposition yakagumbuka neruzhinji kunze citizens akagumbuka kuti munhu ari pachigaro chaambassador anafanira kutaura nenyika iri kumuhosta muyeni at the end of the day munyika and pane nzira dzekutaura nevanhu vari kuchengeta yohost government saka tiri kunzwa kuti ivaambassador vakakumbira regerero kuti vataura zvisina kodzero and so we are not surprised kunzwa mamani mapato vachiti kunge EFF vachiti ambassador vadzingwe kuti vachadzingwa hatizivi handifungi I think zvavapa apology kudaro government na South Africa neuk America vachagara pasi vachitaura zvinoita diplomacy
sebato rinopikisa vasiri muhurumende iri kutonga munoona mashoko avari kutaura aine simba here rinogona kutererwa munyika
mashoko avari kutaura ane simba nekuti anopusha hurumende kuti nayo iite fanira kuita response yakasimba kuratidza kuti haina kufara yagumbuka zvikuru nezvaitwa naambassador ndosaka maona vachidedzwa ambassador kuti vave kuzotsanangura mashoko avataura kuministry of foreign affairs saka mashoko ataurwa anenge ane simba uye ane simba kuruzhinji rwevanhu runoona kuti iyo EFF inenge ine stand yakasimba pakushanda kana kuti kusashanda pamwe neamerica muSouth Africa
ipo pamutemo wenyika tichitarisa zvedu mashandiro anoita nyika nekudyidzana kwadzo bato rinopikisa ringaite simba rokutaura zvinofanira kuitwa pakati penyika mbiri dziri kutaridza kusawirirana here munyika sezvatiri kuona izvi
pamutemo mapato ane mvumo yekutaura especially kana ari muparliament or outside of parliament kutaura as commentary vanobvumirwa kutaura chaka chinonetsa macomplications anobuda kuti vataura kuti kudini and sometimes zvinhu zvinokuta complicated marelationships between government ye South Africa ne government ye America fanika takaona vanopikisa veDemocratic Alliance vachibudisa mufananidzo yavanoti ndozvombo vachinenge vari kutsigira zvitaurwa neAmerica takanzwa varamaposa vachitaura vakagumbuka muparliament kuti ibato reDemocratic Alliance sei richitaura zviri unpatriotic kudaro and nayo radzawo kuarrogance pamatauro anenge achiita nehurumende saka messaging inenge ichibuda kumapato anopikisana is very important especially kana ichiratidza kuti pane kakusawirirana neposition yehurumende and pamwe ava vanopikisa vanenge vachitora line iri kutaurwa nehurumende yeamerica vachiwedzera moto pane message yeamerica izvozvo hazvifadzi hurumende yesouth africa so situation yacho iri complicated hopefully the two sides vanokwanisa kugara pasi hurumende yekuamerica neivo vekusouth africa and resolve mamiriro ezvinhu nemapositions avo panyaya yehondo yekuukraine nemarelationships esouth africa nerussia
avo vange vari muongorori wezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvavo zvepamusoro zvephd kuhoward university muamerica vakelvin manduna vange vari parunare muno muwashington nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera titarisei misoro yenhau dzedu dzanhasi musangano wechipiri wekudyidzana wezimbabwe rwanda joint permanent commission on cooperation jpcc wotanga nhasi muharare uwandu hwevanhu vafa kusvika pari zvino kukenya mukutsanya kusvika vafa kwaitwa nevekereke yegood news international church wasvika pamazana maviri nemumwe chete tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu ivai nesu zvakare manheru patichakupai chimwe chirongwa ini ndine evans zininga ndiri muwashington dc ndokusiyai muina chris gande